manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 13 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Inidini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzinokandwa nemapurisa dzichibora mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza. Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vagari vekwachivi nekumwenezi kumasvingo vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vadzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzaanokanda dzichiponjesa mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza kana kuti handheld spikes zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa mutsamba yavanyora kuvatori venhau kuti vamatanga vamisa izvi kubva nhasi vachiti mapurisa achawanikwa achishandisa simbi idzi achabatwa nemhosva. Danho iri ratambirwa nemufaro mukuru nevemabhazi nedzimotokari vanotakura veruzhinji pamwe nevanhuwo zvavo vachiti kumiswa kwemapurisa kushandisa simbi idzi kuchachengetedza upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vesangano remabhazi anotakura veruzhinji kuchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza kuti tinzwe maonero avo padanho iri.
Tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesipaidi inenge isito destroya property nokuti property iyo ikadestroya kana ringe riri zviri dhiri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa yaifanwa kunge ichitumudzira nyika kusvika musuva rinopera nzira yakanaka pano kuti ikandirwe spike naizvozvo uyezve kana mota yakandirwa spike mukana wayo wekuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kuputsika mukati imo mune yatoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamira dzimhuri vanenge varimo ukaona yadonha paparara vanhu kanti vanhu vakwara naiyo mota yacho ichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinyika todzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
nyazvozvo zviri zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana kuti asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndiye munhu ezi individual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iyeye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika saka tinoita toti chinhu chenyika chapara nzira iyoyo inoyanga ikatiumira zvakanyanyisisa zvokuti paikandwa maspice achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura ivo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndoo vandingati kwazvaipa ikoko saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aradza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo
spike ndiro ririnonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi
isusu totitotarisira kutoti kana zvasa izvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti ivo mapurisa kushanda kwavo hakuvaremeri nokuti isu teitedzera mitemo.
Vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotarisa vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu.
Hachisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii. Chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitezwa semaonero andaita dai zvaikwanisika kuti Minister of Local Government yotora marutsi ega ega anenda makunda achibuda tika tumu kutari Harare kana uti achibamu mblawa ya achibuda mblawa ya achibamu kwe kwe achibuda malocations ya katia na siya nchibamu yendani tingate Harare shitungiza kana Harare eni city shitungiza city mfako sida city mabuku tafaru uundi mweko ma association yema rudu andiki ma association ziwa ya nga rigida biblesi kuminister of local government ajizikana minister of transport ajizikana ni local authority vanhu vopinda muassociations iwayo honzi vese they must be affiliate so that kana hurumende kata chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedze.
Avanga vari sachigaro vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai Muza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuchitungwiza naIvanzi Sininga weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHiroseka. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell na Justice Anne Tsanga vakawirirana kuti vana vamugabe vanoti Bona Mutsahune Mugabe, Chinotenda Robert Mugabe Jr. na Belamine Chatunga Mugabe vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wavamugabe ufukunyurwe kwawakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre kuHarare. Vana vamugabe vainge vapikisa mutongo wamambo Zvimba kudare raMeja Street muchinoi asi mutongi amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanise kupikisa mutongo wamambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vavamugabe vafungai chimwamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo.
Chokwadi kuti mutongo wakanga wakapuwa dare reMeja Street kuchinoi waraswa nedare reHigh Court. Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti vana vemushakabvu weaimbo wemutungamiri wenyika wamugabe vane kodzero yekuchallenja kana kuenda kuapiwa kana kuti kupikisa mutongo wakanga wakaitwa namambo uhaiwa uchipa mhosva kuna amai vevana amai Grace Mugabe pamusoro pekuradzikwa kwakaitwa wamugabe. Izvi zvinoreva kuti dare reHigh Court rati nyaya iyi idzoke kudare reMeja Street ienderere mberi ichinzwa zvichemo zvakanga zvataurwa nevana vamushakabvu.
Vachimwamurombe vati vave kutonyorera Meja Street Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi.
After the judgment nyaya inenge iripo kungonyora tsamba nekuzivisa Meja Street pamusana pemutongo uyu wanadare ndopuwa zuva rekuchenderera mberi nenyaya yakudare.
Mutauri wemhuri yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe Valio Mugabe vanoti havasati vataurirwa nezvemutongo uyu kuti vakwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi ramambo Zvimba sezvo vanga vasingadairi mbozhanhare yavo. Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwavamugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nanhasi. Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
United Nations inoti Proteus Mpiranya uyo anga achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 ainge akawanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azofira munyika muna 2006. asi hurumende yeZimbabwe yakanga ichiramba kuti aive munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri kuti tinzwe divi rehurumende. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuchuchisi mukuru wesangano reUN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals vaSerge Brammertz rakazivisa nezvekufa kwaMupiranya. Gwaro iri rinoti Mupiranya ainge ari muHarare umwe akazobatwa nechirwere cherurindi kana kuti TB muna 2006 ndokufa gore rimwe chete iroro. Mhuri yake yakaedza kuvanza nezverufu rwake kusanganisirawo kunyora zita risiri iro paguva rake riri kumarinda eGranville muHarare. United Nations inoti mazuva ake ekupedzisira aigara akabatira hana mumaoko achitya kubatwa nekutongerwa mhosva dzekuponda. United Nations inoti yakafukundura mutumbi wake pakaitwa ongororo nenyanzvi yakaratidza kuti ndiye ainge afa. Vamwe vagari kumatunhu ekumwe nezini kwaChivi kumasvingo vari kuchema-chema kuti vave kuparadzwa nenzara sezvo vakatadza kuwana gohwo rakanaka izvo zvoita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu kubva kune vanowanisa rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemaruva ematunhu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugohwo remwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari ava vanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfu muzvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. VaTobias Chauka vekuchipangai kumwenezi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanhu vabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwenezi inzara yayokudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaita muindira chose. Yaenda muindira chose, payakazodzoka yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika munga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude dambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita ramaisha nangu matapura vekumhanda mabwe kwaChivi vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Muno kwedu kumhanda mabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya. Bageta takawana mwaka uno chakadopera. Izvezvi tongodla kuseni mangai hunga wamawana kuitira vana vechikoro. Sadza totongohoridla kahwani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipa rubatsiro vatipa rubatsiro. Nokuti hatisisina kana kwokutarisira mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi kuno kumaruwa. Hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo Community Development Trust kana kuti MACODET vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Muno mudunhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunazomira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende yavo madikire World Food Program neana Christian Care neana Care dai vakwanisawo kubatsira nokukasira mudunhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo. Izvi zvinogona kuti vasare vasina mombe, mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo veMACODET vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachisaridza kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr Jefta Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafane nezvara ne contingency measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano reFemen Early Warning System Network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwo sangano reward food program kana kuti WFP rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinirana nefusenet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vave kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yanga yakamirirwa kwenguva yakareba muSomalia iyo isina kugadzikana yave kuzoitwa nemusi wesvondo paine tarisiro yekupedza kusagadzikana kuri munyika iyi. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo yakanonokwa kuitwa nenguva inodarika gore rose. Dare reKyiv muUkraine ratanga kutonga nyaya yekutanga yemhosva dzehondo dziri kupomerwa musoja wekuRussia kubva zvakatanga hondo muUkraine mukupera kwakukadzi. Sergeant Vadim Shishmarin ane makore makumi maviri nerimwe ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumusoro mumwe murume aive nemakore makumi matanhatu nemaviri mubhuku riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva reChupakivka musvondo rekutanga kwehondo. Kana akawanikwa aine mhosva, Shishmarin anove nhengo yechikwata chemauto anofamba nemotokari dzematank anotarisana nekugara mujeri kweupenyu hwese pasi pemutemo wemuUkraine unobata mitemo netsika zvehondo. Vamwe vagari vekwazvimba nemhangura mumashonaland west vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti community information centers nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vagift sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michini yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda nokuda kwenetwork inenge yakaita sangeka inenge yakaneta like kuti upedze kudhaunoda chinzva nongoda kudhaunoda hazvaita zvatakakushupa proses yacho inenge iri tusu.
Mumwe mwana wechikoro paMhangura High School uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati anzinobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotitadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kushandisa kurisecha mupdf nerimwe basa rakaita semakala atuita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yekuti malenas yedu isusu malenas yedu tinorisecha then tinoenda nayo kuchikoro so inenge ichida internet.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vagift machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and it was one of the priorities that we have and you will see before the end of this month, kune kwato ane different equipment. Takatomirira equipment yekuti tiite upgrade.
Patavabvunza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro vesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa maInformation Center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe maInformation kiosk asingachashandi pari zvino, vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vana potras ivavo ministiri vakwanise kuita revive, vaumbe vamutsidzire maInformation kiosk vana mai nana baba vari kunharaunda dziri kumaruwa vakwanisewo kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potras inoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti Information Center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoona vana vakawanda vachikundikana kunyora bvunzo dzegore rino nekuda kwekukwira kwemari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo gore rino dzarinoti dzakaziviswa neZimsec. Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vanoti kunyanga hazvo mafigiri avanoti akaziviswa neZimsec aya achiratidza kuti hurumende ichabhadharawo zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% zvemari idzi, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana kana kuti 45% zvinenge zvasara zvichinofanira kubhadharwa nemudzidzi, zvakawandira vabereki vari kutambura nenzara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu ndo zvatinoona kudaro nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevu. Takaona kuti tikatarisa pa-2017 apo tatine makandidates aipfuura iwo 320,000. But iko zvino tavana ma-students anoratidza kuti ava kuma-240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti ma-students atadze kuregista 5 or more subjects. Ndizvo zvokuti mari dzamazamanishini dzakakurisa. Ine tikatarisa dzegore rino dzegrade 7 dzeolevu neaelevu imari dzakakurisa kwazvo. Tinozva kuti tikadzichinja kumaus ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi including varairidzi vacho uye zvevabereki muZimbabwe imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rino vazvo dzamuri kuchema nadzo
kuti grade 7 tibhadhare mari inosvika 5,000 pa-olevu subject rimwe chete richiita more than 3,600 pa-elevu more than 3,900 imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregista kunyora olevu ne-elevu. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete line ministry yeprimary and secondary education pamwe chete neZimsec kuti mafiga akabudiswa neZimsec anoda kuti aongororwe, uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini. Asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira, asi tichitaura pass rate yevana vashomanini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvatati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutauriri weboka reZimsec muzvare Niki Dlamini avo vanoramba kuti mari dziri kutenderedzwa pamadande mutande dzakabva kwavari.
Zimseka isati yabudisa mafigures mari dzichabhadharwa kubvunzo dza 2022. Mafigures akabuda achisirculate pa social media handiwo atinawo isusu kuti vana vachabhadhara. Kana mari dzacho dzakonfirmwa tichabudisa tozivisa nyika yose kuti mafigures iwayo anenge akamira sei.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa anonzi ayambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu weBattle for Zimbabwe uchange uri pakati peHighlanders neDynamos muBarber Fields neSvondo. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Hazvibvunzwe kuti mutambo mukuru Svondo rino ndeupi, asi uyo uri muBarber Fields Stadium neSvondo pakati peHighlanders neDynamos. Mutambo uyo unoshedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo zvikwata zviri izvi zvichiteverwa nevanhu vakawandisa. Asi mapurisa ayambira vateveri veDynamos neHighlanders kuti vachasunga pamwe nekumisa pamberi pedare vese vachakonzeresa mhirizhonga pamutambo uyu. Tsamba yabva kumapurisa inoti vachange vari munhandare iyi nouwandu hwavo kuedza kudzivirira upenyu hwevanhu pamwe nemidziyo iri munhandare iri. Mutauriri wemapurisa muBulawayo vaAbednico Ncube vanoti havasi kuzotendera zvekare kuratidzira kuri kurongwa nevamwe vatsigiri veHighlanders nekuti hakusi pamutemo. Vamwe vatsigiri veHighlanders vanoti vari kuronga kuratidzira senzira yekusapara kwavo nemuraridzi wavo Mandla Mpofu. Premier Soccer League yazivisawo Bhosvo neDimbare kuti ichatora matanho kune avo vachakonzeresa mhirizhonga. Pakapedzisira kutsangana Dimbare neBhosvo muIndependence Trophy, Highlanders yakakunda Dynamos 1-0 muBarber Fields Stadium imomo zvekare. Asi munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti Dynamos hairohwe kaviri nechikwata chimwe chete mumwaka umwe chete.
Musakangana, Dynamos yakarohwa pauhuru nevakomana veHighlanders, saka I don't think Dynamos ingade kurohwa keshi tu. Then kechipiri, Dynamos itimu inosimudza mutambo wayo kazhinji kana ichitamba netimu hombe. Saka ndikuona kunge vakomana veDimbare vachakunda pamutambo iwoyoyo.
Asi murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kuvimbisa huchi nemukaka, asi anoti vachaita nepese pavanogona kuti vakunde.
Mutambo watakatarisana nawo watichatamba nechikwata cheHighlanders Football Club musi weSvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Ndiraya nemumwe mutambi wake Bill Antonio ndiyevo vasarudzwa kuve murairidzi nemutambi vakarura kukunda vese mumwedzi wakubvumbi uyo Dynamos yakakunda mumitambo yayo yese. Semazuva ese Ndiraya ari kutarisira kuna Antonio naEmmanuel Paga kuti varuke zvibodzwa. Dynamos iuda mapoints ese matatu kuti irambe iri pamusoro petafura, Highlanders ichidawo kukunda kuti ibve pachinhano chegumi nembiri pairi. Murairidzi weHighlanders Mpofu apiwa mutambo neDynamos uyu kuti akunde kana kuti anodzingwa basa. Mpofu ari kuvimbawo kuti Ngobizida Masuku, Linot Chikuwa naAdrian Sila vachasimudza matambiro avo kuti vakunde. Asi Chicken Inn iri kuda kuti Dimbare itsedze iyo yorova Capes United kuti iende pamusoro petafura. MaGamecocks haasi kutarisirwa kunetseka kuruva makepe-kepe iyo iri kungorohwa-rohwa.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvematanho akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe neRBZ ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kwenkwezi 2022 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ngithabe kakhulu mvuke ekuseni mbona iphepha ndaba libhalelwe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama spikes asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu befu siyathaba ama spikes vele besingawathandi besingawathakazini
amapolisa azelayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi.
Besibhekele ukuthi mpela i-court imantshi izoqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. But-ke anyway akukho esingakwenza, sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo, njalo siyakhola ukuthi mhlawumbe babakhiphileyo ngebheyili, kodwa icala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa, sasele themba lokuthi isigwebo basosithola.
Izizalwane zabona South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisethweswa icala lokubulala isizalwane sawone Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. Uwoza Fridays lo mculi womdumo kamaskandi osacathulayo uMxolisi Ndlovu ohamba ngegama lokuthi Makhelwane Inkunzi Yebhuzu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa lokubobha abemijova abasebenza bengela mvumo. Umlondolozi uZindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapolisa uPolice Commissioner Godwin Matanga othe amapolisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapolisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangela macala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. UMnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapolisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imthova yena leyo ngoba uzukwangona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imthova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu babo icakathekile kulokumisana kwezimota ngama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka nokufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapolisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni mbona iphepha ndaba libhalelwe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama spikes asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu befu siyathaba ama spikes vele besingawathandi besingawathakazeli.
UMnumzana Davatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yamaspike leyi, indaba yamaspike siyathaba kakhulu ukuthi amapolisa aseze akwanisa ukuthi ayibhane. Indaba leyi yayivunyelwe lase ayikhulu ukuthi cha kuyenza ngalo kusebenza kwa maspike. Siyabonga kakhulu lokho kwenza ngamapolisa. Kodwa sicela ukuthi sicela ukuba kwazi ukuthi laba aba ezimuli ezelaba abafayo ikhombi yayivela eMtare ipolisa lijike ispike bazayenziwani, bazakompensatewa na okuyathulwa kushiwe kunjalo njalo lepolisa lelo sicela ukwazi ukuthi bazayenzani ngalo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapolisa abesisiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi.
Siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu, abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo. Siyabonga shuwa, hayi siyathokoza.
Amapolisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapolisa. Kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapolisa agcine ebulalisa abantu abangelacala, ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulo dubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi, uZulu uhlaye umkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondoloza kwamalungelo oluntu lamalunga edale lephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishina wamapolisa uMatanga. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imichova lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe PAS ilisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenziswa kwensimbi lezi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu oyeHigh Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe owake waba ngumongameli welizwe sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona, ayibekwa endaweni yamaqhawe e-National Heroes Acre eHarare. Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Fatima Maxwell loJustice M. Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakaMugabe abathi ubona Mutsaruni Mugabe, Tinotenda Robert Mugabe Jr. loBhela Manja Tunga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathethwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa ngumthethwandaba kaMantshi e-Oshinoyi wawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba. Izizalwane zakwele-South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele-Zimbabwe uNumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Esethule isinqumo sakhe emthethwandaba kaMantshi Randburg e-Johannesburg phezu kwesicelo se-bail sabesilisa abayisikhombisa laba, uMantshi unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapolisa obungenza kube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebheyili. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo, kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi, wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapolisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi, ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesemthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Besibhekele ukuthi impela i-court uMantshi izogqinisa impela isandla kakhulu twaningeni ngale ndaba bathi ke anyway akuphesima kwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe babakhiphi leyo ngebail kodwa ngokucala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele themba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labathutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele isitulo 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane lalo.
Siwunyanga obushushisisa sambuyela isinqumo senkantolo sizoqhubeka nophenyo kuzothuma uphenyo seliqediwe bese ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalelwa ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethweni ndaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abathutshisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababuchiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe kodwa ke yena wahala esithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Melesibu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulesibotshana kwele Russia eseliqiniswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine. I-Associated Press ibika ukuba bekugcwele phambi ngentatheli zindaba emthethwendaba eKiev kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwendaba uthi wadubula umuntu owayezihlobela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethwendaba lo njalo elindwe ngamasotsha namapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasotsha akwele Russia anjengoShaishmarin. Umnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-ase-America bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin ibutho le-Russia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushulwa. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye ngoba ukuze bababambe kulesikhathi bengaza manje ukuthi khathesi basebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala ngoba laba yizithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Yeah, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana Ngabuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso ngoba selokhu yasuka impi ye-Ukraine iNATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma news journalist abuya eAmerica kumbe abeNATO abeEurope. Kakula independent verification yodaba lolo okhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sikuchoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO okuvela kuhulumeni weRussia. Sikwazi ukuthi sidingisise isitolo iqiniso yipi kodwa kwakhathe sisizwa into evela ehlangothini olunye. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe kamanga, ngoba siyabona amanga amane ngakhulunywayo, ngoba vele ngesingisi bathi in a war the first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Usenjalo uSenator Paul Izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamathumi amane amadola, $40 billion, yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba idale lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu. Kula bantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Kulangtok namhlanje sihlaziya izikhondiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwalisa amabhanga ukukweledisa imali abantu lamakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi, ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu, inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkhathi, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba isikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kwele Melika, kwele US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lonyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethele elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lezilwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden lonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Glasgow Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele, uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolezwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokugudumala komkhathi. Uthi elemelika lizazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken unqoba kakhulu okwenziwa ngababemele elemelika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi elemelika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza nenhlanganiso ezikuqela eyamazwe akuzukazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wenzemidlalo udlela evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo leqembu le-Dynamos ngesonto. Intethelezindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlaye lendazi lizajibana lele Dynamos ngensonto enkundleni eBarber Fields kule minyaka embalwa iqembu ledimba lancina ukunqoba eleBhoso kumidlalo yeligi kodwa umpofu futhi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo wokwesikhathi ungawukhangela awufuni ukukhangela ngembali ngoba okuzenzakala ngesonto uyabungakwazi. Ngoba la iDynamos kathi siyalungiselela ukukhangela lapho ekhona ingunumber 1 ngoba iyakwazi ukudlala iphola. Number one, ngoba ibikwanisa ukuhamba ithatha ama-points home and away. And ngiyazi ukuthi babuya belikhulu balequbu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo ngevuka ukuthi sibadle kwi-independence. So ngumdlalo omkhulu okumele ukuthi lathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole ama-points esiwafunayo.
Ngempela viki edlileyo kulabalandeli beqembu le-Highlanders abatshengisele besithi umqeqeshi umpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu leBhoso uLinus Chikuwa uthi abalandeli kumele babuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe.
Bebuye bezobulela igame bezofakaza njengenjayelo kanti asikho ukuthi bebuye bezothethe isebenze nana thina ubuya kwabo yikho ukuze senza lathi sithole 3 points ongeze sizifuna onsanda.
Imvimbi yeqembu leBhoso uAndrew Mbeba laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto.
Ndimenzima futhi kodwa thina ukutrain kwethu right ngumuntu ofokasile singuyimigemenza plus futhi okunye sabantu sebengabe besicriticize ukuthi akufanele yinto sosososo but thina ofokasi ethu isigemenza akufana play Sunday's game.
Amaqembu lawa ehlukaniswa yimiklomelo elichumi lane njengoba ele Dynamos le miklomelo ngamachumi amathathu ukuthi ele Highlanders lona le miklomelo elichumi lesithupha. Eminye imidlalo yevikile elichumi lanhlanu kusigaba seCastlaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukele ele Tenex ngaseBaobab. Iqembu leRentals lizadibana lele Bulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala lele ZPC Kariba ngaseBarber Fields. Ukuthi iqembu leWawa lizanqikilana lele Harare City ngase Ascot. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela ele Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Iqembu leManica Diamonds lizadlala lele Black Rhinos ngase Sakuva. Kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele Cranbourne Bullets ngase Gibo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Uwoza Fridays lomkhuli womdumo kamaskandi osathuthukayo umxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yegusu untu kabelinkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka elupane esigabeni sasekabela kodwa ucula ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene. Nangwe chasisa
emculweni sengesikhathi singango 2 years ngiqale ngo 2020 ukuba ngiyethule iCD lokuqala ebelithi uvala sasengenza ke iCD lesibili.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi lambili ezigoqela ethi amaphiko Jerusalem ma ponyongo kanye lethi imizuzwana
wonge imizuzwana nje imizuzwana. Sana kwa mwana, mwana 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 mwana, mwana
abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba inatholakala kuzona +27 72 62 02 780 +27 72 62 02 780 ngise South Africa, ngise Joburg, nje abantu abangabe se Joburg lapho siyabe singathintana kulezo numbers ema city angatholakala leso sikhathi mabe sixhumana seGoli.
Abalandeli ke ubatshela wapha manje
ama city akhona nalapho kuba khona imsimbi nje eyenzekayo ekhaya, noma imsimbi nje yasemtshadweni, imsimbi yasema birthday party, kuvumelekile ukuba ningathi nema nathi siyize sibambisane nabo abalandeli bethu kulokho ababe bebhekane nabo kulowo mcimbi ababe bebhekane nawo.
Uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema.
Le ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketane ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Ule soja lakwele Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.